Chitsauko 6. Vanhu vanoparidza. Vashumiri vanozvipa nemoyo unoda. Zvichakurukurwa muchitsauko chino. Mambo anoronga uto revaparidzi. Ndima 1 ne 2 mubvunzo. Jesu akataura nezvebasa ripi guru raizoitwa, uye mubvunzo upi unokosha unovapo. Vatungamiriri vezvematongerwo enyika vanowanzovimbisa zvavasingazoita. Kunyange vaya vanenge vachitoda kuita zvavavimbisa vanogona kusazvikwanisa. Asi zvinofadza kuti mambo wedu Mesiya, Jesu Kristu, haadaro pakuti anoita zvaakavimbisa. Paakava mambo muna 1914, Jesu akanga akagadzirira kuzadzisa uprofita hwaakanga ataura makore 1900 akanga apfuura. Asarirwa nenguva pfupi kuti afe, Jesu akataura kuti, aya mashoko akanaka oumambo achaparidzwa munyika yose inogarwa. Mateo 24:14. Kuzadziswa kwemashoko iwayo kwaizova chimwe chezviratidzo zvokuvapo kwake musimba roumambo. Asi panomuka mubvunzo unokosha. Mambo aizokwanisa sei kuronga uto revanhu vane chido chokuparidza mumazuva okupedzisira, panguva inenge yakazara vanhu vanongozvifunga, vasina rudo uye vasingadi zvokunamata. Tinofanira kuziva mhinduro yomubvunzo uyu, nokuti ine chokuita nevakristu vose vechokwadi. Ndima 3 mubvunzo. Jesu akaratidza chivimbo nezvechii, uye chivimbo chacho akachiwana kupi? Tarira zvakare mashoko aJesu euprofita. Waona here shoko rokuti achaparidzwa? Shoko iri rinoratidza kuti aiva nechivimbo chokuti zvaizoitika. Jesu aiva nechokwadi kuti kwaizova nevatsigiri vanozvipira mazuva okupedzisira. Chivimbo chakadaro akachiwana kupi? Akachidzidza kuna baba vake. Asatauya pasipano, Jesu akazvionera oga Jehovha achiratidza chivimbo kuvanamati vake vanoita zvinhu nokuzvidira. Ngationei kuti Jehovha akaratidza sei kuti ane chivimbo chakadaro. Vanhu vako vachazvipa nomoyo unoda. Ndima 4 mubvunzo. Jehovha akakumbira vaIsraeri kutsigira basa ripi, uye vakaita sei? Yeuka zvakaitika pakaudzwa Mosesi naJehovha kuti agadzire tabernacle kana kuti tende. Yaizoshandiswa pakunamata nerudzi rwose rwavaIsraeri. Jehovha akaudza Mosesi kuti akumbire vanhu vose kuti vatsigire basa racho. Mosesi akavaudza kuti vaunganidze mupiro wokupa Jehovha achiti, vanhu vose vane mwoyo inoda ngavauye nawo. Vanhu vakaita sei? Vakaramba vachiuya nechinopiwa chokuzvidira mangwanani oga oga. Vakauya nezvakawanda zvokuti vakadziviswa kuuya nezvimwe. Exodus 35:5. 36:3-6. Jehovha aiva nechivimbo chokuti vaIsraeri vaizoita izvozvo uye zvechokwadiwo ndizvo zvavakaita. Ndima 5:6 mubvunzo. Maererano naPisarema 110:1-3. Jehovha naJesu vaitarisira kuva nevanhu vakaita sei pakati pevanamati vechokwadi mazuva okupedzisira. Jehovha aitarisira kuwana vanhu vanozvipira zvakadaro pavanamati vake mazuva okupedzisira here? Hongu, makore anopfuura 1000 Jesu asati azvarwa pasipano, Jehovha akafemera Dhavhidhi kuti anyore nezvezvaizoitika panguva yaizotanga Mesiya kutonga. Pisarema 110:1-3 inoti, Jehovha akati kuna She wangu, gara kuruoko rwangu rworudyi kusvikira ndaita kuti vavengi vako vave sechitsiko chetsoka dzako. Jehovha achatambanudza tsvimbo yesimba rako kubva muZioni achiti, enda ukunde pakati pevavengi vako. Vanhu vako vachazvipa nomwoyo unoda pazuva raunoenda neuto rako rehondo kunorwa. Mukubwinya kwoutsvene, kubva muchibereko chemambakwedza, une boka rako remajaya akaita semadonwe edova. Jesu, mambo akanga achangogadzwa, aizova nevavengi vaizomupikisa. Asi aizovawo neuto revatsigiri. Vaisazoshumira mambo zvokumanikidzwa. Kunyange vaduku pakati pavo vaizozvipira vasingamanikidzwi, vowanda zvokuti zvaizokodzera kuvafananidza nemadonwe edova asingaverengeke anenge akazara pasi mangwanani panobuda zuva. Mashoko omuzasi anoti, muBhaibheri, dova rinowanzoshandiswa richireva kuwanda. Ndipo panoperera mashoko omuzasi. Jesu aiziva kuti uprofita huri pana Pisarema 110 waitaura nezvake. Saka aiva nechivimbo chakazara chokuti aizova nevatsigiri vakavimbika, vaizozvipa nemoyo unoda kuparidza mashoko akanaka munyika yose. ndizvo zvakazoitika here? Mambo akava neuto revaparidzi vane mwoyo unoda mumazuva ano okupedzisira zvechokwadi here? Ndakapiwa chikomborero chokuzivisa mashoko iwayo. Ndima 7 mubvunzo. Paakagadzwa samambo, Jesu akatora matano api kugadzirira vatsigiri vake basa raizoitwa. Achangogadzwa samambo, Jesu akatora matano okugadzirira vateveri vake basa guru raifanira kuitwa. Sezvatakaona muchitsauko 2, akaita basa rokuongorora nokuchenesa kubvira muna 1914 kusvikira kutanga kwa 1919. Muna 1919, akazogadza muranda akatendeka kuti atungamirire vateveri vake. Kubvira panguva iyoyo zvichienda mberi, muranda iyeye akatanga kupa vanhu zvokudya zvinosimbisa pakunamata, achishandisa hurukuro dzepamagungano uye mabhuku, izvo zvaitaura zvataura zvekukosha kwokuti muKristu mumwe nomumwe aparidze. Ndima 8 kusvika ku10 mubvunzo. Magungano akakurudzira sei vanhu kuita basa rokuparidza? Ipa muenzaniso. Hurukuro dzepamagungano. Nechido chokuudzwa zvokuita, vadzidzi veBhaibheri vakaungana paCedar Point, Ohio kuUSA kubva musi wa 1 kusvika 8 September 1919 kuti vapinde gungano ravo guru rokutanga hondo yenyika 1 yapera. Pazuva rechipiri, hama Rutherford vakapa hurukuro vachinyatsojekesera vateereri kuti basa romuKristu pasi pano nderekuzivisa shoko reumambo waIshe. Vanhu vakazonyanya kukurudzirwa pazuva rechishanu regungano iri, pakapiwa nahama Rutherford hurukuro ine musoro wokuti mashoko kuvashandi vakabatana, iyo yakazobudiswa mumagazini yeThe Watchtower iine musoro waiti kuzivisa umambo. Vakati, zviri muropa kuti muKristu paanenge achifungisisa azvibvunze kuti ndiri kuitei panyika pano. Minduro iri pachena inofanira kuva yokuti Ishe akandipa chikomborero nokuti akandiitira nyasha dzokundiita mumiririri wake ndichizivisa mashoko aMwari okuyanana nenyika. Muhurukuro iyoyo isingakanganwiki, hama Rutherford vakazivisa kuti paizobudiswa magazini itsva, The Golden Age, yava kunzi Mukai, iyo yaizoshandiswa kuita kuti vanhu vazive kuti umambo ndihwo chete tariro yevanhu. Vakazobvunza kana muvateereri maiva nevaida kuparadzira magazini iyi. Mashoko akazobuda achitaura nezvegungano iri akatsanangura kuti kubvuma kwakaita vanhu kwaikurudzira zvikuru. Vanhu 6,000 vakasimuka pamwe chete. Mashoko muzasi anoti, kabhuku kainzi To Whom the Work is Entrusted kaitsanangura kuti basa rekupa vanhu The Golden Age mushandira pamwe uchaitwa paimba neimba wokuzivisa shoko roumambo. Pashure pokupa mharidzo, munofanira kusiya magazini yeThe Golden Age pamusha mumwe nomumwe, kunyange kana pasina anyoresa kuti azopota achitumirwa. Kwemakore akawanda akazotevera, hama dzaikurudzirwa kubvunza vanhu kana vaida kuzopota vachitumirwa The Golden Age neThe Watchtower. Kutanga musi wa 1 February 1940, vanhu vaJehovha vaikurudzirwa kupa vanhu magazini voshuma kuti mangani avanenge vapa vanhu. Ndipo panoperera mashoko omuzasi. Zviri pachena kuti mambo akanga aine vatsigiri vaiva nechido chokuzivisa umambo wake. Mashoko anotevera mashoko okuwedzera. Magungano ekutanga-tanga akakurudzira basa rekuparidza. 1919, Cedar Point, Ohio, USA. Gungano racho rakaratidza kuti basa guru remuKristu nderekuzivisa kuuya kweumambo waMesiya. Pakapiwa chiziviso chokuti paizobudiswa magazini itsva, The Golden Age, iyo yaizoshandiswa kuti vanhu vazive nezveumambo. Kuti basa racho rirongwe uye riitwe nesimba rakawedzera, kirasi kana kuti ungano imwe neimwe yevadzidzi veBhaibheri yaizova nemutungamiriri webasa. 1922, Cedar Point, Ohio. Paipiwa hurukuro yaiti umambo, mukurukuri akakurudzira kuti zivisai, zivisai, zivisai mambo neumambo wake. Mumwe aivapo ndiEna E. Zimmerman, uyo akazoti, basa redu rakanga ranyatsojeka, taifanira kuzivisa mambo neumambo, uye tichingobva pagungano iri ndizvo chaizvo zvatakabva taita. 1931, Columbus, Ohio. Vadzidzi veBhaibheri vanotanga kushandisa zita idzva rokuti zvapupu zvaJehovha. Zita iroro rakanyatsobudisa pachena kuti basa revaya vanoshumira Jehovha nderokuzivisa zita rake neumambo wake. 1935, Washington DC. Boka guru rinotsanangurwa kuti rinoombwa nevanhu vane tariro yekurarama nokusingaperi pasi pano. Vanhu vaJehovha pavakangobatsirwa kunzwisisa chokwadi ichi, vakatanga kunyatsoona kuti paive nebasa rakakura zvechokwadi raifanira kuitwa. Tochidzoka kuchitsauko chedu. Ndima 11 ne12 mubvunzo. Magazini ye The Watchtower ya 1920 yakati basa rakataurwa naJesu raizoitwa rini. Mabhuku. Magazini ye The Watchtower yakaramba ichijekesa zvishoma nezvishoma kukosha kwebasa rokuparidza mashoko akanaka oumambo rakataurwa nezvaro naJesu. Cherechedza dzimwe nyaya dzayakabudisa ma1920 achangotanga. Mashoko api aizoziviswa achizadzisa Mateo 24:14. Basa iroro raizoitwa rini. Nyaya yaiti mashoko akanaka oumambo yemumagazini ya July 1, 1920 ye The Watchtower yakatsanangura mashoko acho ichiti, pano mashoko akanaka ari kureva kuguma kwemamiriro ezvinhu aripo uye kugadzwa kweumambo hwaMesiya. Nyaya yacho yakanyatsoratidza kuti mashoko aya aizoparidzwa mumakore epashure pehondo huru kana kuti hondo yenyika 1 kusvikira panguva yokutambudzika kukuru. Saka nyaya yacho yakati, iye zvino ndiyo nguva yokuzivisa kwose kwose pakati pevaKristu vokunyepedzera mashoko aya akanaka. Ndima 13 mubvunzo. Magazini ye The Watchtower ya 1921 yakakurudzira sei vaKristu vakazodzwa kushanda nemoyo unoda. Vanhu vaMwari vaizoita basa rakataurwa naJesu vachiita zvokumanikidzwa here? Kwete. Nyaya yaiti shingai yaiva mumagazini ye The Watchtower ya March 15, 1921 yakakurudzira vaKristu vakazodzwa kushanda nemoyo unoda. Mumwe nomumwe akakurudzirwa kuzvibvunza kuti, hachisi chikomborero here kuti ndiitewo basa iri? Nyaya yacho yakaenderera mberi ichiti, tine chokwadi kuti kana uchiona basa iri sechikomborero uchaita saJeremia. Uyo ainzwa shoko raishe mumwoyo make richiita somoto unobvira wakavharirwa mumapfupa ake, zvichimupa simba rokuramba achingotaura. Jeremia 20:9. Kurudziro iyoyo yerudo yakaratidza kuti Jehovha naJesu vane chivimbo muvatsigiri voumambo vakavimbika. Ndima 14 ne15 mubvunzo. Muna 1922, magazini ye The Watchtower yakakurudzira vaKristu vakazodzwa kushandisa nzira ipi kusvitsa mashoko kune vamwe. VaKristu vechokwadi vanofanira kusvitsa sei shoko roumambo kuvanhu? Nyaya pfupi asi yaiva nemashoko ane simba yaiva nomusoro waiti ushumiri hunokosha yakabuda mumagazini ya August 15, 1922 ye The Watchtower yakakurudzira vaKristu vakazodzwa kuti vaende neshoko rakanyorwa kuvanhu votaura navo padzimba dzavo vachipa uchapupu hwokuti umambo hwokudenga waswedera. Zviri pachena kuti kubvira muna 1919 zvichienda mberi, Kristu anga achishandisa muranda akatendeka kusimbisa asimbisazve kuti basa romuKristu panyika nderokuzivisa shoko roumambo. Asi vadzidzi veBhaibheri vakaita sei pavakakurudzirwa kuparidza mashoko oumambo? Vakatendeka vachazvipira. Ndima 16 mubvunzo. Vamwe vakuru vakanga vakasarudzwa vakaita sei pazvakanzi vaKristu vose vaifanira kubuda muushumiri? Mumakore ekuma 1920 nekuma 1930, vamwe vairamba pfungwa yekuti vaKristu vakazodzwa vose vanofanira kubuda muushumiri. Magazini ye Watchtower ya November 1, 1927 yakatsanangura zvakanga zvichiitika ichiti, kune vamwe vari muchechi kana kuti muungano nhasi vanotova nezvinzvimbo sevakuru vanoramba kukurudzira hama dzavo kubuda muushumiri uye ivo pachavo vachirambawo kubuda. Vanoshora pfungwa yokuendesera vanhu paimba neimba shoko raMwari ramambo waakagadza uye roumambo. Nyaya yacho yakanyatsoti, yasvika nguva yokuti vakatendeka vacherechedze vanhu vakadaro vosiyana navo uye yokuvaudza kuti hatichakwanisi kupa varume vakadaro zvinzvimbo zvokuva vakuru. Mashoko omuzasi anoti, panguva iyoyo vakuru vaiita zvokuvhoterwa neungano. Saka ungano yaigona kuramba kuvhotera varume vairamba pfungwa yokuti paitwe ushumiri. Tichazokurukura muchitsauko 12 kuti zvakazochinja sei kuti vakuru vagadzwe maererano nemagwaro. Ndipo panoperera mashoko omuzasi. Ndima 17 ne18 mubvunzo. Vakawanda vaiva muungano vakaita sei pane zvavakaudzwa nemuranda akatendeka, uye mamiriyoni evanhu akaitawo sei mumakore 100 apfuura? Chinofadza ndechokuti vakawanda vaiva muungano vakateerera nomufaro zvavakaudzwa nemuranda akatendeka kuti vaite. Vaiona kuparidza shoko roumambo sechikomborero. Magazine ye The Watchtower ya March 15, 1926 yakati, vakatendeka vachazvipira kuudza vanhu shoko iri. Vakatendeka vakadaro vakaita zvinotaurwa nemashoko ouprofita ari panapisarema 110 verse 3, uye vakaratidza kuti vaiva nechido chokutsigira mambo Mesiya. Mumakore zana apfuura, mamirioni akazvipa nemwoyo unoda kuita basa rokuzivisa umambo. Muzvitsauko zvishoma zvichatevera, tichakurukura kuti vanga vachiparidza sei, kureva nzira dzavanga vachishandisa uye zvinhu zvavanga vachishandisa, tozoongorora kuti vakava nezvibereko zvipi. Asi chokutanga, ngatikurukurei kuti nei mamirioni ari kuita basa iri rokuparidza umambo achizvidira, pasinei nokuti ari kurarama munyika yakazara vanhu vanongoda zvido zvavo. Patinenge tichikurukura kuti nei vachidaro, tinofanira kuzvibvunza kuti, ko ini nei ndichiparidzira vamwe mashoko akanaka? Rambai muchitanga kutsvaka umambo. Ndima 19 mubvunzo. Nei tichiteerera zano raJesu rokuti rambai muchitanga kutsvaka umambo? Jesu akapa vateveri vake zano rokuti rambai muchitanga kutsvaka umambo. Mateo 6 verse 33. Nei tichiteerera zano iroro? Chinonyanya kuti tidaro ndechokuti tinoziva kukosha kwoumambo, kuti ndiwo musimboti wechinangwa chaMwari. Sezvatakaona muchitsauko chakapfuura, mudzimu mutsvene wakaita kuti vanhu vajekerwe nechokwadi chinofadza choumambo zvishoma nezvishoma. Patinobayiwa mwoyo nechokwadi choumambo, tinonzwa tichida kuisa umambo hwacho pakutanga. Ndima 20 mubvunzo. Mufananidzo waJesu wepfuma yakavanzwa unoratidza sei zvaizoitwa nevateveri vake pavaizonzwa zano rekutanga kutsvaka umambo? Jesu aiziva kuti vateveri vake vaizoita sei kana vanzwa zano rekuti varambe vachitanga kutsvaka umambo. Chimbofunga nezvemufananidzo wake wepfuma yakavanzwa. Mateo 13 verse 44 inoti, umambo hwokumatenga hwakafanana nepfuma yakavanzwa musango, yakawanikwa nomunhu akaivanza, uye nokuda kwomufaro waainawo anoenda otengesa zvinhu zvaainazvo otenga sango iroro. Paari kuita basa rake raagara achiita, mushandi wemumuenzaniso anowana pfuma yakavanzwa obva aziva kuti inokosha. Anoita sei? Nokuda kwomufaro waainawo anoenda otengesa zvinhu zvaainazvo otenga sango iroro. Tinodzidzei? Kana tawana chokwadi choumambo uye taziva kukosha kwacho, tinozvipira nemufaro kuita chero zvinenge zvichidiwa kuti tise umambo pakutanga muupenyu. Mashoko omuzasi anoti, Jesu akabudisa pfungwa iyoyo zvakare mune mumwe mufananidzo waakataura nezvemunhu aifamba achitengesa akaenda kunotsvaga parera rinokosha zvikuru. Paakariwana, akatengesa zvose zvaaiva nazvo akaritenga. Mifananidzo yacho yose inotidzidzisawo kuti tinogona kudzidza chokwadi choumambo nenzira dzakasiyana-siyana. Vamwe vanongosanganawo nacho, vamwe vanoita chokutsvaga. Asi pasinei nokuti tachiwana sei, takagadzirira kurega zvimwe zvinhu kuti tiise umambo pakutanga muupenyu hwedu. Ndipo panoperera mashoko omuzasi. Ndima 21 ne-22 mubvunzo. Vatsigiri voumambo vakavimbika vanoratidza sei kuti vanoisa umambo pakutanga? Ipa muenzaniso. Vatsigiri voumambo vakavimbika vanoratidza nezviito zvavo, kwete nemashoko chete, kuti vari kutanga kutsvaka umambo. Vanopa upenyu hwavo, simba ravo uye zvinhu zvavo kuti vaite basa rokuparidza. Vakawanda vakasiya zvinhu zvakawanda kuti vaite ushumiri hwenguva yakazara. Vaparidzi vose vanoita basa nemwoyo unoda ivavo vakazvionera voga kuti Jehovha anokomborera vaya vanoisa umambo pakutanga. Funga nezvomuenzaniso wemumakore akapfuura. Avery na Lavinia Bristow vakashumira pamwe chete semacall porter, kana kuti mapiona, nechokumaudzanyemba kweUnited States kubvira kuma 1920. Makore akazotevera, Lavinia akati, ini na Avery tava nemakore akawanda tichifara mubasa rokupayona. Kakawanda taimboshaya kuti tichawana kupi mari yepeturu kana kuti yezvokudya nezvimwewo. Asi Jehovha aitowana nzira yokutiwanisa zvataida. Takangoramba tichipayona. Taisamboshaya zvinhu zvaikosha pakurarama. Lavinia akayeuka zvakaitika mumwe musi pavaipayona kuPensacola, kuFlorida, vasisina mari uye zvokudya. Vakadzoka kukaravhani yavo vakasvikowana mabhegi maviri mahombe ezvokudya nekatsamba kaiti, kubva kuhama dzenyu dzinodiwa dzekambani yePensacola. Mashoko muzasi anoti, panguva iyoyo ungano dzainzi makambani. Ndipo panoperera mashoko omuzasi. Achitarira shure kumakumi emakore ebasa renguva yakazara, Lovinia akati, Jehovha haambotisi, haambobatisi pasi vaya vanovimba naye. Ndima 23, mubvunzo. Unonzwa sei nezvechokwadi choumambo chawakawana, uye watsidza mumwoyo mako kuita sei. Hatigoni kushanda zvakafanana pakuparidza. Mamiriro edu ezvino anosiyana siyana. Asi tose tinochiona sechikomborero kuzivisa mashoko akanaka nemweya wose. Sezvo tichikoshesa chokwadi choumambo chatakawana, takagadzirira uye tinotodisisa kurega chero chii zvacho kuti tikwanise kushumira zvakazara sezvatingakwanisa. Watsidza mumwoyo mako kuti udaro here? Ndima 24 mubvunzo. Nderipi rimwe remabasa makuru aitwa noumambo mazuva okupedzisira? Mumakore zana apfuura, zvechokwadi mambo anga achizadzisa mashoko oprofita ari pana Mateo 24 verse 14. Izvi ari kuzviita asingamanikidzi munhu. Pashure pokubuda munyika ine vanhu vanongoda zvido zvavo, vateveri vake vakazvipa nemwoyo unoda kuti vaparidze. Kuparidza kwavo pasi pose mashoko akanaka chimwe chezviratidzo zvokuti Jesu ava musimba roumambo, uye rimwe remabasa makuru aitwa noumambo mazuva okupedzisira. Unonyatsotenda muumambo here? Nei Jesu aiva nechivimbo chokuti aizova nevatsigiri vane mwoyo unoda mazuva okupedzisira? Muranda akatendeka akangwara akasimbisa sei kuti mumwe nomumwe anofanira kuparidza? Unonzwa sei nezvechokwadi choumambo chawakawana, uye ungaratidza sei kuti uri kutanga kutsvaga umambo?